In the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 4 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere 380.
Vanofanira kurangarira kuti denda raita mukurumbira riri kunyanya kumhanya reCOVID-19 harisi kubva kunze kuZimbabwe, rakatangira mukati meSouth Africa.
South Africa inoyambirwa kuti isapomera mabhakure mhosva yekuunza coronavirus kuSouth Africa.
Taendesa mutungamiriri wenyika kumatare edzimhosva dzepamusorosoro mushure mekunge varatidza kuti vari kutadza kusvisvila zvinotaurwa neconstitution of Zimbabwe.
Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoendesa mutungamiriri wenyika kudare repamusoro redzimhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere 380, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vatatu kuBulawayo, Manicaland neMashonaland East. Vanhu mazana manomwe ane makumi manomwe nevana 774 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Mazana mashanu ane makumi manomwe neumwe vavo vachibva muHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi matanhatu nevana 164. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevasere 98 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nemumwe 41 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvishanu zvine mazana maviri ane makumi matanhatu nevashanu 15,265. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi manomwe nevana 11,574. Chitevera kudzipazve kwemitemo yekurwisana necoronavirus inoti vanhu vagare mudzimba dzavo muZimbabwe nemuSouth Africa, vanorwira kodzero dzevanhu vanoyambira South Africa kuti ichenjere kuratidza seiri kupomera mabhakure mhosva yekuunza coronavirus muSouth Africa. Izvo vanoti zvinogona kukonzera kurohwa nekumbunyikidzwa kwevabvakure zvekare. Mazuva maviri apfuura, South Africa neZimbabwe dzakadzika mitemo mitsva yekurambidza vanhu kubuda mudzimba, kufamba-famba nekuungana. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadewa Mavhinga, vaudza Studio 7 kuti zvipokopoko nemauto akaendeswa kubhodha reSouth Africa neZimbabwe zvinoratidza sekuti South Africa iri kupomera vabvakure mhosva yekuunza COVID-19 muSouth Africa. Izvo vanoti hazvisiri zvechokwadi.
Denda reCOVID-19 ranyanyisa kuipa kunyanya riri kuSouth Africa. Denda iri rinonzi rinokurumidza kutapuriranwa kufamba muvanhu zvakanyanya, zvekuti matanho atorwa nenyika yeSouth Africa ekuvharazve kuti vanhu vagare mudzimba zvakanyanya anokosha, nekuti anobatsira kudzivirira kufamba kwedenda. Anobatsirawo kuti hurumende nezvipatara zvigone kubatsira vanhu nekutanenge vari vashoma vanenge vachienda kuzvipatara. Tanga tichionawo zvakare kuti nyaya yekufaranuka kumwawa wakuenda kunzvimbo dzekufara, nzvimbo dzendufu, yanga yakanyanya zvikuru muSouth Africa, zvekuti matanho atorwa neSouth Africa akakosha, anogona kubatsira kudzora kupararira kwedenda reCOVID-19.
Ko pane zvaitwawo neZimbabwe munozviona sei?
Matanho atorwa neZimbabwe ekuti vanhu vagare muZimbabwe zvakare akakosha, asi dambudziko guru kuZimbabwe nderekuti hapana kuvatungamiri ari kutaura zviri kuitika muzvipatara, kuti muzvipatara hamuna mishonga, muzvipatara hamuna zvinodiwa zvekugadzirana nedenda reCOVID-19, uyezvewo kuti matanho achatorwa nehurumende kuyamura vanhu vanenge vanzi ngavagare mudzimba asi vasina chikafu, vasina imwe nzira yekuzviriritira nayo. Uyezve dambudziko guru nderekuti mapurisa nevatungamiri vekuZimbabwe vaakuita sekuti kusunga vanhu ndiyo nzira yekugadzirisa dambudziko reCOVID-19. Zvisiri izvo, nekuti iko zvino vanhu vakasungwa vakawanda vari mazana nemazana vachinoiswa muzvitokisi zvinozarisa kusina zvikwanisiro, vanhu zvotobva zvava nzvimbo dzinonyanyisisa kukonzera kupararira kwedenda reCOVID-19.
Pane zvamusingawirirani nazvo here pane zvaitwa nehurumende yeZimbabwe?
Rimwe dambudziko raitwa nehurumende yeZimbabwe nderekuti ranyanyisa kuomesera varombo vanoshavashava, vanotambudzika, nekuti ravhara zvese, asi nhandare dzendege dzaramba dzakavhurwa. Vanofamba netsoka vanonzi vachienda kuBeit Bridge ndo vavharirwa, mahotera anoramba akavhurwa, zvicherwa vanoramba vachiita basa ravo. Saka zvoita sekuti vari kuomeserwa chete varombo, asi vane mari nechekare vanoramba vachiita zvavanokwanisa kuita pasina anovabata. Saka panoda kunzi pagadziriswe mutemo kuti ubatsire vanhu nekubatsira nyika, kwete kuita sekuti kuomesera vanhu, nekuti tinoziva kuti kubatsira vanhu hurumende yeZimbabwe yanga isiri kubatsira vanhu vari kutambudzika nechekare. Ngapaonekwe kuti vanhu vanobatsirwa sei panguva yekunge vakavharikwa mudzimba vachinzi denda risapararira reCOVID-19, nekuti zvikasagadziriswa izvozvo vanhu vanoramba vachibuda panze vachitsvaga kurarama, zvisinei nekuti mapurisa ari kusunga kana kuti kwete.
Munofungei nematanho akatorwa neSouth Africa maererano nekurwisa kupararira kwechirwere ichi?
Gurukota rezvekuona kwemukati nemapurisa nekuona kwezvinoitika mukati menyika, vamotsvaledi vari kutungamira kutumira mauto kuBeit Bridge kuna Limpopo, vanofanira kurangarira kuti denda raita mukurumbira riri kunyanya kumhanya reCOVID-19 harisi kubva kunze kuZimbabwe, rakatangira mukati meSouth Africa. Uyezve ngavaone kuti maitiro avari kuita haazope kuti zvoita sekuti mhosva yekupararira kwedenda iri kune vari kubva kunze, kune dzimwe nyika, kwete mukati meSouth Africa, nekuti zvinokonzera zvakare kusimukira kwemweya wekuvenga vanobva kure, kwezenofobia wagara unova dambudziko guru muSouth Africa.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadhewa Mavhinga, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi nekuvabatsira kuti vawane zvigaro zveutungamiri reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti raendesa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumatare edzimhosva kuvamanikidza kuti vatevere bumbiro remutemo mukupa vanhukadzi zvinzvimbo zveutungamiri. Mukuru weWalpe Muzvare Stabile Dewa vaudza Studio 7 kuti nyika zhinji dzave kukurudzira nekupa vanhukadzi zvinzvimbo zveutungamiri mumabasa muparamende nemuhurumende.
So the Women's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPI, takabatana nemamwe maorganizations akaita seZwala, Wilson Zimbabwe Human Rights Forum, takaendesa mutungamiriri wenyika kumatare edzimhosva dzepamusoro-soro mushure mekunge varatidza kuti vari kutadza kusvifira zvinotaurwa neConstitution of Zimbabwe pa section 1756 and 80, iyo inotaura about gender equality apo pavanenge vachiappointa macabinet ministers. Mukatarisa mucabinet medu madzimai mashomanana, pavakaappointa cabinet yavo madzimai aingova 6 chete out of 20. Izvo zvinoviolata constitution yedu, so takaendesa nyaya yedu kuhigh court.
Dare redzimhosva rakatambira nyaya yenyu here? Rakati.
Takangomirira kuti tinzwe kuti zvii zvichabuda mukoti iyoyo, sezvo isusu tiri kufila kuti nguva yakwana kuti madzimai akwanise kuwanikwa achipinda mapositions akaita semakabhineti, kuitawo MPs nemacouncillors vachipinda mapositions ekuti vakwanise kutora chinzvimbo chavo che 50% sezvinotarwa neConstitution of Zimbabwe.
Sei masvika panhano yokumhangarira mutungamiri wenyika kumatare edzimhosva?
Izvo hatisiri tega tiri kutozviita kukinya madzimai anoshandawo basa rakafanana neredu rekukurudzira kusumudzirwa kwemadzimai. Vakawanikwa vachiendesa hurumende yavo kukoti, uko kwakasvika pakunopirwa mutongo kuti President Kenyatta vanofanirwa kudissolve parliament yavo kuti zadzikise zvinotaurwa neconstitutional yavo zve 50% mapositions oma leadership positions kunyanya muparliament kuti ange ari emadzimai.
Munofunga kuti muchabudirira here?
Shango ramba tichingopushawo tichida kuto make sure kuti madzimai awana zvinzvimbo zvavo, vazvimiririre vega. Pane zvese zvinonetsa madzimai nevanasikana vakwanise kuzvimirira vega vachipusha zvinhu zvinobhenefita ivo neZimbabwe yose.
Avo vange vari mukuru weWalpe Muzvare Stabile Dewa vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvinoti gore rino range rakaoma zvikuru nokuda kwechirwere cheCovid-19, icho chakaita kuti vazhinji vavo vagare nguva refu vasingaonani nehama neshamwari. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika dzakaita seBotswana, South Africa, Namibia, Zambia nedzimwe dzakatenderedza Zimbabwe zvinoti gore rino zvakashayiswa mukanwa kuonana kana kushanyirana zvichitevera kuvharwa kwemiganhu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Muvambi wesangano reOzimbozi Botswana Muzvare Poshia Muzondo vanoti COVID-19 yakaita kuti vanhu vatadze kufamba nyore.
Gore ra2020 rakanga risina kumira zvakanaka kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana. Nekuda kwechirwere cheCovid, vazhinji vakanga vakavharirwa vachishaya mukana kuenda kumabasa, zvinova zvaikonzera kuti vaomerwe neupenyu nekuti vamwe vanorarama nekutengesa kana kushanda maconstruction. Saka vakanga vakavharirwa, zvinova zvinoti mari inobuda pawashanda, kana usinawo kushanda mari haibudi. Saka mukana kuenda kumabasa wakanga wakavharirwa ruwa kuri zhinji vana veZimbabwe vari muBotswana.
Muzvare Muzondo vanoti sangano ravo iro rakaumbwa nedonzvo rekubatsirana sezvizvarwa zveZimbabwe munguva yematambudziko rakaita rombo rakanaka sezvo pasina kana nhengo dzaro dzakabatwa kana kuurayiwa neCovid-19. Sachigaro weZimbabwe Residents Association vaWilliam Murwiri vanoti vanhu vakadzidza zvizhinji mugore ra2020 kunyangazvo zvinhu zvakanga zvakaoma.
Igore ranga rakaoma, munhu wese adzidza zvitsva pamagariro eupenyu. Kana ndichireva zvitsva ndinoreva kuti tese tadzidza kuti chinokosha chaicho muupenyu chii. Tese taomerwa neupenyu kuti hatina kugona kushanya, kufambira hama zvatinozoita munguva nenguva. taonawo futi kuti dzimwe nguva tinoparadza mari tichifambama mumarwendo atinoita haana basa. Asi zvakaoma kudaro, technology yauya kuzotibatsira pakuti nemafoni ane mifananidzo aya takwanisa kuonana nehama kuti vanhu vari kurarama.
Vamurwiri vanokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana kushanda pamwe chete kunyanya panguva yematambudziko. Kunyange yazvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuchema misodzi yeropa nokuda kwegore ranga rakaminama, hurumende yeZimbabwe iri kunyemwerera ichienda kubhanga sezvo vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vari kugara vakatumira hama neshamwari mari vachishandisa madandemutande. Bhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa sonda rapera kuti uwandu hwemari inotumidzirwa munyika kubva kune dzimwe nyika hwakakura nezvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana kusvika pamamiriyoni mazana manomwane makumi matanhatu emadhora ekuAmerica kusvika muna gumiguru wegore rino kana zvichienzaniswa nenguva yakafanana gore rakapera. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pana baba wangu achitaura nezve agriculture vayo, aiwa vari kunyepa baba ava, nekuti kumamisha kuno kwatinogara topu chayo hatisati chapiwa, vamwe vakangopiwa mbeu chete. Saka unokohwa sei kana usina fertilizer yakakwana? Kupiwa kwacho ndokuti umwe anopiwa mbeu mwedzi uchitanga wozopiwa D mwedzi uchipera. Chopu woshaya unokohwei? Baba vangavarege kunyepa vachifunga kuti tinokohwa. Hatikohwe, Zimbabwe icharamba iri munzara kusvika vapa vanhu zvinhu zvakakwana. Muno muZimbabwe hamuna tsimbe, asi kuti tiri kushayiswa zvekushandisa. Kwozoti zvekurimisa zvacho zviri kudhura, hatigoni kuzvitenga, mari hatina, hatina usimbe hwokurima. Ndatenda zvangu.
Mai mugari kuweza ndinoda kukokotedzwa kwavana vangu vari South Africa anonzi Trimo namai Charura mai Tafadzwa namai Gobo mai Ano ari kuchirezi Transparent ari kurusinga. Ndinovati vakorokoto vanangu, Mwari vatigonera vatipinzawo muna 2021 tirambe tichinamata Mwari vatichengete.
Makadi zvenyu vazamarari veStudio 7. Ini ndinoitwa Starangu Murapo. Murapo ndiri pano paMozambika. Iro gore ratabva iri gore iri handanga risina kumira zvakanaka. Ndamutongochemawo naivo vamunangagwa kuti vamunangagwa dai vachisiyawo pachigaro. Dai vasiya havo isu vechidiki tawanawo mabasa. Ndinotenda hangu amushamarari ndichita ndiri Murapo. Bye bye.
Makadi ana baba Jonga kande kandemera nanasisi mabrasi namosa ndisingazini mazita ekoko. Makadi iko yo maita basa ana baba Jonga kameka ndimere nanasisi mabrasi namose vatino vanotibudisira nhau dzakanaka kudai. Tinotenda chose, tinotenda. Nguva zhinji ndinenge chida kuti ndikwadzisewa madzangu tiri kuZimbabwe uko. Ini ndiri kuno kuSouth Africa. Zita rangu ndonzi Mike. Ndatenda zvikuru, Mwari vakukomborerei.
Manheru akanaka. Zita ndiLucky, my lucky mwoyo. Ndiri kuErisras, paSouth Africa, kwaJordan. Erisras, South Africa. Panobikwa magetsi panzvimbo nemapowa sitesheni ese, pamagwenya emoto ese. South Africa ndopati peritiraka. Makadiko vasigiri veStudio 7 nevashamarari vose munofarairana kumajaya kumajonga ikoko. Hazvisi tinofara kunoko kunokure nani mvura yanga ichinaya. Makaitambawo sei Christmas? Aiwa takangoitamba zvenharo rwezi mari dzatinoita nenyaya yemalockdown iwawawa. Vamwe tivakatadza kuindawo kumba, vamwe vakaendawo. Ndizvozvo tinofara zvikuru muchitipawo mukana wokutaura kudai kana mukatiisawo pamhepo kuti tikwanise kuzivisa zvinoitika. Totoona kuZimbabwe vatanga futi kuita ma lockdown vachitevedzera South Africa kuti vanoisa lockdown munyika muzimbabwe iyo zimbabwe iripuwa South Africa ichiita lockdown kubva yatanga palockdown inopa umwe mana kizvarwa zvesouth africa umwe naumwe 350 per month zvekuti abetsereke lockdown oga oga musouth africa ane id anopuwa 350 zanopf haina kana yakapa munhu andaka wakapa mari yekorona saka naichivhara nyika isingagoni kupa vanhu mari yekorona inei chifunga chinyi handikuzvisi kuti matongero avo zvinhu zvavo vanotanga vafunga here kana kuti zvinongoita kana mudumbumo kana manyoka anongoti kana auya munhu otomhanya otonoita kudaro handizivio kuti zvinhu zvavo zvinenge tangwa zvafungawo vakuru vezanupf avo zuro ndizuro mutungamiri wavo wezanupf yevamunangagwa vakati aa zimbabwe inyika yakushandisa mari yayo nyika imwe neimwe inosungidzwa kushandisa mari yayo nekuti mutemo wepasi rose south africa inoshandisa marand zimbotswana inoshandisa mapfula america inoshandisa mausa saka iwo kana vachida mausa inda kuamerica unogara ikoko vachida marand zvinda kusouth africa unogara ikoko titiri vemuno togara muno nhasi zimbabwe yadzosera futi yoshandisa mausa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica bepanhau rewashington post nezuro musi wesvondo rakabudisa tepi yavatrump vari varunhare nemunyori wedunhu regeorgia vabrad ravensperger vachiedza kuvamanikidza kuti vavatsvakire mavhoti anoita zviuru gumi nechimwe zvine mazana manomwe nemakumi masere 11,780 kuti vagonzi ndivo vakakunda mudunhu iri kwete vajoe biden pakaitwa sarudzo yemutungamiri wenyika nyanzvi mune zvemitemo dzinoti zvakaitwa navatrump zvekuedza kutuma munhu kuti abire sarudzo kutyorwa mutemo uye zvinofanirwa kuti nyaya iyi iongororwe zvakadzama vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo eliot masocha vanoti pane chinhu chikuru chinotyiwa navatrump chingaitika kwavari pavanobva pachigaro mumasvondo matatu ari kuuya muzvinafundo masocha vanoti izvi zviri kukonzerwawo neruzivo rushoma rwavatrump munyaya dzezvematongero enyika nenyaya dzezvemutemo
chandiri kuona pakusahwisisa mutemo wezvamaelections wavatrump pamwe kuti patasvika pari zvino munyaya dzesarudzo yeamerica hapasisina chichachinja chichaita kuti vabiden makone kutonga zvekare mavhoti avanhu haakwanisi kuwanikwa pari zvino kuti kuvhota kwakatopera hakuna kubira kwakaitwa vatrump vakaruza mumakoti anosvika makumi matanhatu 60 makoti vachiruza yaivokundakabirwai saka kwavanenge vachidembetera secretary of state avo vanofambisa sarudzo dzokugeorgia kuti vavawanire mavhoti okuti vahwine zvinoshayiwa kuti anowanikwa papi nokuti kugeorgia vakatsvagurudza vatsvagurudzazve kuti vavone kuti pane biridziro yakaitika here zvikashayikwa namakotsi zvakashayikwa namataredzi mhosva vakashayikwa ivo vatrump pachavo navanhu vavo havana kukwanisa kunge vabuda noumbowo hwokuti zvavanotaura zvino umbowo hupi saka kunongoratidza kunoratidza kusafunda kwavatrump kunoratidza disparisi ya watu wabu ya kudoka pana ziboza wali kufunduka kutikana ndazoru uzanda muda hapa ndisazo hitu wa sakati sakati pamoza tisinga ziwisu ya kuti munu mkuru wakaita saizoso haanga funiri munu mkuru wakarapasi onde mbechera kutibe cherevo kubira tibe cherevo kufuna mutemo wama election ndi wine so.
Konai professor kana mshiti kusanzu sisa kana kusanzu wako wa Trump kuma masineta ya aliku kuwa tigira
masineta wa vani nge vanu vanu da wakuvone kwa kutipamwe pavano zo na kufotero kwa mbe iliku nita wakana kuita president vani nge waha kusikamo kutitakambo wa wapakati kuneida sakara pa mtema vani vumitu kutipa kwa nisa kukwiza vani vumitu mtema wani vumitu kutipa kukwize parizino asi hava zombo kwa nisi kutipawe majori tiba wante kudarika wanobvuma sakaitwa hizo sisi awavani wose kari wanobu na unge walusha wa Trump kutikana dika dika sasapota wa Trump mbele kune ndo kwa Trump wazo nisapoti kana ndia kuda kufotiri wana wano
nyaya ya wa Mike Pence awa wanofanira kutunga mira pa nenge pachi tambiru wa mavoti e electoral college ni matari ese e paramende asunita sikuti wa Trump awasi kutakuti wa Pence writings chicha muri kuona pa munozi njusisa se
wa Trump wangani kusada kuti wa Mike Pence mchevetele wavo asambise basa hizi asi wa Mike Pence wa chwa njiri ambezo kufambi sabasa hero lukundozi noda mtemo wa Amerika wa Mike Pence wanga zikanga nisi wa chifu na mtemo chino kuna kwa mkuso wa hende za kujiri wa Mike Pence wawo sana wa Mike Pence wa garba mkubuda pachini kutini sa hita basa rangu sapa mtemo wenyika ya Amerika zetare abana simba rukumisa utongi kwa wa Biden wakati iwe ni mchango tika pano tika mtemo wama Amerika wale kuzere kuita izuzu zekare wa Mike Pence wale kuzere kuita basaravo wale pamtemo kio ungwaru kwa Mike Pence kwa wala tiza iku kukuti aiwa nyangu waka vengu avu asawacha vengu wachi vengiru wa mtemo kwenyika ya Amerika
kukurujira kwa Trump vatsigiri wavo kuti varatidzire nemusi umwe chete matare paramende achitambira ma electoral college votes okukunda kwakaita va Biden chii chiri kutsvagwa nava Trump varikuedza kuita sei nenyaya ichi
chatinoona nechokuti unhu kwava Trump ndokuya kungoda kuita zvinhu zvinovahadza chete zvisina rudo rwenyika yeAmerica pasiri nokuti kuti vange vachikurudzira vanhu kuti vanhu vandoratidzira ivo vasina umbo uhwo kuti vakabirwa zvinoshatisa zita reAmerica zvekare zvisazokonzera kurwisana kwavanhu nokuti pavanokurudzira vanhu vavo kuenda kunoratidzira avavo vamwe vavanosapotawo vaBiden vachaendavo kunomira navaBiden zvekare izvozvo zvinokonzera kuti vanhu varovane zvinozoshatisa zita reAmerica kurwira masarudzo dzakatopfuura kare kurwira sarudzo dzavakatoruza kare
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7.
Ba 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 ba.
madzibaba Nicholas Zakaria nekambo kavo zvomvela mvela sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere 318 Human Rights Watch inoyambira South Africa kuti isapomera mabvakure mhosva yekuunza coronavirus kusouth africa Sangano Re Women's Academy for Leadership and Political Excellence Rinu indesava emason munangagwa kudarira pamsoro redzimoswa Tashika kumagumo ichirongwa chedu chanasi Ivai nesu zvekare manheru anasi apo tichikupaizvo dzimwe nhau Ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti mosfera zvakanaka